Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 12/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro wakare kusvika pamazana matatu nevanhu vatanhatu kana kuti 306 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuManicaland. Vechidiki vebato reMDC Alliance vanorambidza nhengo dzeMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe kuitira musangano wadzo pamahofisi emuChinoyi. Dare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court rinorasa nyaya yakanga ichitsigirwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti dare iri rirasa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakaratidza kuti vaJoe Biden ndovakakunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro wakare kusvika pamazana matatu nevanhu vatanhatu kana kuti 306 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuManicaland zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakakwirawo nezuro kusvika pazviuru 10 zvine 162 kana kuti 11,162 mushure mekuwanikwa kwevanhu 71 kana kuti 81 vaine chirwere ichi. Vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi vose vanhu vagara vari munyika. Vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu nemakumaviri nevana kana kuti 9,324 ndo vakapona kubva kuchirwere ichi, uye vanhu vachiri kurwara munyika yose vave chiuru nemazana mashanu nemakumaviri nevaviri kana kuti 1,532. Vechidiki vebato reMDC Alliance nhasi varambidza nhengo dzeMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe kuitira musangano wadzo pamahofisi ebato emuChinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzevechidiki idzi dzinoti dzichamira semusambangwena kudzivirira mahofisi kuti asatorwe neMDCT yaMuzvare Kupe, vachiti mahofisi ari mumaoko evechidiki pari zvino. Mukuru wevechidiki mudunhu diki reChinoyi vaRichard Vitirinyu vanoti kunyange mahofisi ari mumaoko evechidiki vari kubvumira nhengo dzose dzaiva nezvigaro mugore ra2014 kupinda pamahofisi, zvisinei kuti dziri kuMDC Alliance here kana kuti kuMDCT.
Hapinde muofisi hatina problem naye, but vava vasiri va2014 panapa tatino as youth isi takatora ichinhu ichi tikati tadeclare pana kuti tatora as youth 2014 structure, so pano ndopatiri ndopati hatina watadzinganisa. Asi kana kuri kutya kwavo since tavataurirwa kuti isisu va2014 ofisi yakavhurwa varambidze kupinda.
Vavhitirinyu vanoti vave kurinda mahofisi avo masikati nemanheru kuti asatorwe, uye vachaongorora munhu wese achapinda pamahofisi aya kuti anokodzera here kana kuti kwete. Vanoti vanhu vari kubvumirwa kupinda pamahofisi inhengo dzaive mumusangano kubva mugore ra2014 zvichidzokera kumashure sezvakatarwa nedare reSupreme Court.
Tiri kuchengetedza ofisi yedu yemusangano. Tine usiku pungwere tinenge tiri pano kusvika mangwana kuseni, totodya pano tigara pano.
Asi mukuru weMDCT mudunhu reMashonaland West vaGift Konjana vanoti vadzingwa pamahofisi kunyange vanga vachida kuita basa remusangano wavo. Vakonjana vanoti MDC Alliance ibato remhirizhonga sezvo vechidiki ava vanga voda kuvarova ivo ndokubva pamahofisi vakatsvaga kumwe kwekuitira musangano wavo wekugadzirira kongresi yavo mwedzi uno.
Isusu we are being lenient navo, we are telling kutoti isusu so tanga tichona kuti tingoshandisa zvatingabvita verification yemaka yema delegate to the extraordinary congress toenda zvedu chianza paofisi pedu toasiira because hatisati tane formalization order che dzatanga tida kuita but ivo sevari vanhu vari violence havabva vatanga kuningina kumobiliza for attacks to attack us but hatambotega ichibve ipapo tinoitwa elsewhere.
Vakondana vanoti vachazeya zvaitika nhasi kumaofisi avo vasati vatora matano. MDC Alliance neMDCT dzakambonetsanawo kuHarare neBulawayo pamusoro pemahofisi ebato iri. Vechidiki vakazopedzisira votora mahofisi aya vachiti vanhu vataurirane mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatori venhau vasangana nhasi muHarare vakaita chisungo chekuti munhu anofanira kudzidzira basa rekutapa nhau asati atanga kuita basa iri sezviri kuitika pari zvino senzira yekudzivirira kushambadzwa kwenhau dzemanyepo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi warongwa nesangano remedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe zvichitevera basa rikuitwa nehurumende rekushandura mutemo weIPA. Kana hurumende ikapasisa bhiri iri, inenge yapedza kusandura kana kubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMISA Zimbabwe vaMalvin Mukudu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekuti vatapi venhau havari kuti bhiri remedia practitioners bill ripinde munhu wese wese.
Majournalist anga achito ngapave paine standard yakakura yekuva identifya nekuti havadi kuzenge vachisvibisirwa masta avo nevamwe vanenge vachiita basa zvisizvo.
Mupepeti wenhau wekambani yenewzimbabwe.com Ngosana Dlamini audza Studio 7 kuti mutemo uri kuuya uyu unofanira kugadzirisa nyaya yevatapi venhau nevamwe vanoshandisa madande mutande kana kuti social media.
Zvandaona ndezvekuti isusu semajournalists tuda protection zvekuti zvatinonyora sevatapi venhau zvisazosanganiswa nezvevaya vanongoita zvekusekesa vanhu, nekuti isusu takaenda kuchikoro tikanotraina basa rekutapa nhau, basa rejournalism. So bill iri riri kubuda rikada kuti tisanganisa nevanhu ivavo tikuona chikurumidza kusviba nekuti havana kuita training yejournalism.
Nyanzvi munyaya dzekutapa kwemashoko nenhau zvakare vachidzidzisa kuZimbabwe Open University vaMishek Rusere vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vakadzidzira basa neveruzhinji.
Vana tingati vari correct, vari right pakuti vapatsanurwe kubva kurudhende rwese, nokuti kana munhu aenda kuchikoro anoda kuonekwa seakaenda kuchikoro, kwete kubatanidzwa pamwe chete nana tabve mvuma.
Hurumende iri mushishi yekushandura mutemo wezvekufambisa kwemashoko uye yakabvisa mutemo weIPA ikausiva neweInformation of Freedom Act, Zimbabwe Media Commission Bill uye Zimbabwe Practitioners Bill ndiro bhiri richapedza kushandurwa kweIPA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro-soro remuAmerica reSupreme Court nechishanu rakarasa nyaya yakanga ichitsigirwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti dare rirase zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakarakidza kuti vaJoe Biden ndovakakunda. Danho redare reSupreme Court iri rasvitsa kumagumo kurwisa kwavaTrump vachida kuti vatongi vematare ematunhu nevatongi venyika vatambire chikumbiro chavo chekurasa zvakabuda musarudzo. Mumutongo wedare muchidimbu, dare repamusoro-soro iri rakati dunhu reTexas harina masimba ekuendesa kumatare matunhu anoti Michigan, Georgia, Pennsylvania neWisconsin, nekuti dunhu reTexas harina kuratidza zvikonzero zvinotambirika zvingaita kuti ripindire mukuitwa kwesarudzo nerimwe dunhu. Vatongi vanoti Justice Samuel Alito naJustice Clarence Thomas vakambenge vati dare harina masimba ekurasa nyaya dziri pakati pematunhu, vachiti vaifanirwa kunzwa chinyunyuto chedunhu reTexas, asi havaikwanisa kuita zvaidiwa neTexas pachimirirwa kugadziriswa kwenyaya nekusendekwa kwemavhoti 62 kana kuti 62 akawanikwa navaBiden kubva kumatunhu mana aya. Vatongi vatatu vakadongwa navaTrump vari kudare pamusoro-soro iri. Mukuedzawo kwavo kuti mutongi wavakadoma Justice Amy Coney Barrett vakasike kutoreswa mhiko, vaTrump vakati Justice Barrett vaidikanwa kuitira kuzobata nyaya dzaizosvitswa kumatare dzine chekuita nesarudzo. Justice Barrett vanoratidza kunge vakapindawo mukunzwikwa kwenyaya dzose svondo rino. Pavatongi vakadongwa navaTrump vose hapana zvinoratidza kuti vakapesana nevamwe vatongi munyaya dzose idzi. Mutongo uyu wakawewe piri svondo rino wekuraswa kwezvikumbiro zvebato reRepublican zvekuda kuti dare iri ripindire mune zvakabuda musarudzo dza2020. Nemusi wechipiri vatongi vedare vakarasa zvakare chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nenhengo dzebato reRepublican dziri mudunhu rePennsylvania. Chikwata chevanhu vanodomwa nematunhu ose muAmerica chinovhota chichisarudza mutungamiri wenyika kana kuti Electoral College chiri kusangana nemuvhuro kuti chisarudza zviri pamutemo vaBiden semunhu achazove mutungamiri wenyika. Masangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa anoti gore rino mhuri zhinji dzichakundikana kuenda kumusha kuzororo reKisimusi nekuda kwekushaya ruzivo rwakadzama maererano nezviri kuitika pamugano weZimbabwe neSouth Africa weBeit Bridge, pamwewo nekudhura kuri kuita magwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa kana kuti haana chirwere cheCOVID-19. Magwaro aya anodiwa kuitira kuti munhu akwanise kuyambuka pamugano uyu. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muSouth Africa zvinoshanda mabasa anobhadhara mari shoma, naizvozvo hazvikwanisi kubhadhara mari inodiwa pakutora magwaro aya. Vashumba vapa chikumbiro kunyika yeSouth Africa neZimbabwe pamwe nenyika dzemugungano remuSadak kuti paitwe hurukuro maererano nekudhura kuri kuita magwaro aya, paitwe chibvumirano chekuti zvipatara zvehurumende zvive izvo zvinovheneka vanhu zvichipa magwaro aya pachena. Pari zvino makambani akazvimirira akawanda ndiwo ari kuita basa iri achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vakawanda vachakundikana kuenda kumusha sezvo vakange vasingashandi kwemwedzi ine chitsama mushure mekuvharwa kwemakambani akawanda nekuda kweCOVID-19 kubva pakatorwa matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muna kurume wegore rino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti gore rino chichatambira kisi misi muno, asi chichatumira vabereki vari kumusha chouviri. MuZimbabwe gwaro rekuti munhu akaongororwa chirwere cheCOVID-19 riri kuita $50 emadhora ekuAmerica kana kuti $60. MuSouth Africa munhu achibhadhara mari inotangira pamaranzi mazana masere kana kuti R800 kusvika kuchiuru chine $300 chemaranzi kana kuti R1300. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vana veZimbabwe vanoita zvekutenga nekutengeserana reZimbabwe Cross Borders Traders Association vaDennis Juru vatsigirawo mashoko aya vachishorawo vamwe vashandi vepamugano vavati vari kuita zvehuori.
Kunyanya seri kwokunzwa mota dzikanzi dziende nekuseri dzine trailer kana angave magonyeti, unowanikwa ikoko kuine matafura ehuori, tafura yaunonzi ndeyezimura, tafura yaunonzi ndeyemaCIO, tafura tafura yaunonzi ndiye VID, tafura yaunonzi ndiye masoja, matafura SA wayo anoburitswa mari. Unaona kuti gonyeti ripfure pa bed bridge nekuseside rekuseri riripasiri panofamba nevanhu apa. Rinoda mari inosvika ku 13,000 rands kuti rigone kupfura. Zvinove zvinozodhurira uyo achatenga zvinhu sekuti uyo ari kupfura nazvo anongobvisa. Asi nhamo inozoonekwa neuyo ari kunotenga zvinhu zvinenge zvauyiwa nazvo.
Vajuru vaenderera mberi vachiti dai pamuganhu webide bridge paiswa mishina inotora mifananidzo kana kuti masurveillance camera anoongororwa nemunhu asiri pamuganhu.
Saka tinotokurudzira hurumende chaizvo kuti dai yagona yaisa maCCTV asingakontrolwe paborder ipapo, because munhu wese angosvika paborder anotanga ari munhu akarurama, asi hazvitore week kuti anga aora asabatike zvekuti kana foshoro chaiyo inenge isagone kumufoshora nehori. Ine tichida kuti CCTV ngaive inoongororwa nemunhu ari kuBruwayo kana kuHarare, asiri munhu wekuti anenge achiuya paborder. Vanouya paborder ngavangouya vachiisa njema chete, vauye vakananga neizvozvo vasingagara ipo paborder, nekuti nguva yaanongoda kugara paborder zvinhu zvinobva zvatochinja, naiyewo aakunzwa akutapira kwemari yehori. Saka tachema chaizvo kuhurumende kuti hori iwo dai zvichigona hwapera.
Nyanzvi mune zveupfumi vaEdi Mahembe vati mhuri yeZimbabwe yakawanda inoshanda ichigara muSouth Africa yange yakaomerwa zvikuru neupenyu mugore ra2020.
Maonero angu gore ra2020 igore rakaoma chaizvo, especially pazvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa. Chatadzidza ndechekuti paupfumi ndinoti ndopakanyanya kubatikana vanhu chaizvo chaizvo, nokuti makambani mazhinji akavhara kubva muna March 2020. Izvo zvimamwe anenge asatatombovhura, vanhu vakashaya mabasa, vazhinji vakatodzingwa mabasa chaiwo. So ndinoona kuti zveupfumi chaizvo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda zviri muno muSouth Africa zvakabatikana panyaya dzeupfumi.
VaMahende avo vanovawo mufundisi vati kushayikwa kwemari muDzimba nekuda kwematambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 ndiko kumwe kuchatadzisa vanhu kufamba rwendo runo, vachiti zvakakonzerawo mhirizhonga muDzimba nekuparara kwemichato yakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapazi anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika emuZimbabwe neSouth Africa kana bazi rinoona nezveutano maererano nenyaya iyi. Asi sangano remuSouth Africa rinomiririra vana chiremba reSouth Africa Medical Association kana kuti SAMA rinoti mari inobhadhariswa navana chiremba inoenderana nebasa ravari kuita uyewo nezvinodiwa nezvipatara zvavo. Uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa huri kuramba huchikwira, zvimwe chete nezviri kuitikawo kuZimbabwe nepasi rose. Pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu kana kuti 845,000 vabatwa nechirwere ichi, vamwe vanodarika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 22,900 vafa nacho. Vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 758 vapona kubva kuchirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzvina bhizimusi mune zvekuburiswa kwenhau vachirwira utongo hwejekerere muHong Kong vaJimmy Lai vanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mutemo mutsva wekugadzikana kwedunhu riri pasi peChina iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akatanga sangano rake ari kuno kuAmerica kuTexas, apo vari kushanda nevamwe madzimai vekwaseke mukuedza kuvabatsira panguva ino yeCOVID-19. Rekai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani.
Zita rangu ndinoitwa Zoe Chimombe, ndiri mutungamiriri wefoundation inonzi Vachirenda Center for. Ndiri kushandira ndiri kuno kuAmerica, ndokwatakaritangira, asi riri kubatsira nekushandira tiri munzvimbo ye yekwaseke kuZimbabwe.
Muungati tana nguruo kuti sangano renyu iri rinoita nezvei?
Sangano redu revachirenda Center for Hope rinoita mabasa ekusimudzira madzimai munharaunda yedu yenyika yeZimbabwe. Isangano ratakatanga gore rino ra 2020 takaritanga budikidza nekuti ndakanga ndafunga nokubatikana nezvaiitika mukati menguva yeCovid pandemic. Saka ndakafunga kuti ndobatsira sei vamadzimai ari kunyika kwandinobva. Saka ndakabva ndafunga kutanga bato iri reMachenda Center for. Ndakaitanga bato iri nokuti ndiri mumwe wamadzimai akakura mukati menharaunda yenyika yeZimbabwe. Ndine background yekuremerwa neupenyu ndichishaya anobatsira mushure mekunge ndashaikirwa nababa vangu vanova vaiva national hero kuZimbabwe. Nekudaro zvakandipa pfungwa yakadzama yekuti ndobatsira sei kune vaya vanosangana nematambudziko andakasangana nawo mukurarama. Saka ndakazofunga kutanga foundation in remembrance of my father.
Baba venyu vainzi ani uyezve vakashaika rini?
Baba vangu vainzi the late retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda. Vakashaya mugore ra 2014 1 January.
Tichiona kuti parizvino tiri pakati pedenda reCovid-19, muri kubatsira sei madzimai aya?
Tiri kushandira tiri munharaunda yekwaseke, kunova ndiko kwaibva Mushakabu, the late national hero, vakabarirwa mudunhu rekwaseke. Ndakaona zvakakodzera kuti kune mapato akasiyana-siyana anoita zvokubatsira madzimai kana anoita zvokubatsira vanhu vanenge vachiremerwa neupenyu, vanasikana, vanakomana, kune maorganizations akasiyana-siyana. Saka inini rangu ndakafunga kuti regai ndiende kunzinde kwandakabva ndinotangira ikoko kubatsira. Ndakaona zvakakodzera kuti nditange mumusha wandinobva kuitira kuti tikasimudzira madzimai mai emudunhu iroro zvinotekesera nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitozoricha out kune nzvimbo dzinenge dziri kunze kweseke area. Zvatiri kuita pari zvino zvatakatanga nazvo takaona zvakakodzera nokuti pari zvino zviri kurema kuti vanhu vashande kuenda kumabasa nekuda kwecovid pandemic. Saka tiri kuedza kusekedza mhuri nokuvabatsirawo nechikafu. Takagona kuvabatsira nemagumbezi nekuti yanga iri nguva yekutonhora. Saka chinhu chakatibata chaizvo tikati toita sei munhu akwanise kubuda kunze kunoshandira mhuri yake. Zvegai tione chimwe chinhu chokuti anobara semudzimai, chinhu chinorarama nguva refu ainacho. Panova ndipo pane pfundutso yedu yekuti dei tagona kuita mabasa anorarama kwenguva yakareba.
Pari zvino muri kubatsira madzimai akawanda sei?
Tichiri zvedu pachikamu chisati chanyanyokura nokuti sezvo tichiri bato richangotanga. We have been doing 25 families to 30 families including pamwe unowana imwe mhuri ine vanasikana 5 kana madzimai mairi makoma nemunin'ina vari pagara pamba pamwe chete inenge iri mhuri imwe chete iyoyo. Saka hatisi kubatsira munhu umwe chete munhu umwe chete, tiri kuita iri mhuri dzine vana vakawanda munharaunda imomo. Nhasi musi wa 12 December taita chiitiko chekuti tirangarire tipemberere tese mwaka uno watiri kuno iwe watapinda weChristmas. Takauya nechiitiko chekuti Thanksgiving Christmas basket. Tikavaona zvakakodzera kuti tipemberere semhuri yeZimbabwe sevana vemudunhu rekwaseke. Ngatifarewo nemadzimai aye atikuedza kubatsira kuti vari kuremerwa voregera here kuti vana vavo vadye isu dzedu mhuri dzichiguta. Tabatana namai mambo vekwaseke mudunhu iroro. Mai wamambo vanewo bato vakanosimudzira madzimai mudunhu iroro. Vakatizvo ite zvimwe chetezvo nokuti vane mutambo wanogara vachiita wokuikira vanhu vavo vedunhu iroro kuburikidza madzimai harawa vanasikana nerera vanhu vaitira mutambo wakadaro. Saka takabatana navo agore rino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro naamai Rita Nyamupinga, vanotungamira sangano reFemale Prisoners Support Trust, iro rinoshanda nevasungwa zvikuru vechidzimai. Hurukuro yedu yanhasi iri pamusoro pekukwira kwenyaya dzekupondwa kwevanhu zvikuru nevekuziva, izvo zvave kuita kuti vamwe vakurudzire kushandiswa kwemutongo werufu wagara uripo nechinangwa chekuti vanhu vatye kudeura ropa. Ngatinzwei tichitaura naamai Nyamupinga.
Tingati chiitiko ichika chasuwisa zvikuru kuti zvambouya sei. Totarisa kuti vanhu vari kuponda vanhu ava, vanhu vekuziva vari kuponda vanhu vavanoziva, ndo marwadziro ari kuita nyaya dzacho. Baba vaponda mwana, amai vauraya vana. So kuti chiwane chekutaura chaicho chaicho ka, munoziva unosuwa unotsvaga kwese kuti chikonzero ndechei, wamboti asi lockdown ndo yauya neizvi, wozofunga kuti asi pane n'anga yakavataurira kuti mungauraya munhu munowana mari. Wofunga asi vakaenda kumaprofita vakaudzwa kunzi ukatora zvakati zvakati pane munhu ndo zvinoitika kuti uwane mari kana kuti uzvitsigise. Nyaya dzacho dzawandisa, hadzichanzwisisika.
Kune vamwe amai Nyamupinga vave kuti dai mutongo werufu washandiswa kune vanenge vawanikwa vaine mhosva yekuponda senzira yekuti vanhu vatye kudeura ropa. Imi sevanhu vanoshanda nevekumajeri kana kuti nevasungwa vari kumajeri, munoti nemafungiro iwayo?
Sevanhu isusu tinoshanda nevanhu vari kumajeri, makore esa yapfuura aya tanga tichitarisa nyaya yedeath penalty. Constitution muna 2013 ndobva yaburisa kuti death penalty haiitwa kumadzimai pane madzimai acho ari kuuraya. Death penalty haiitwa kune munhu ari over 70 years, vari over 70 years vari kuuraya. Death penalty haiitwa kumajuvenile, majuvenile acho ndo ari kuita sei, ari kuuraya. Totarisa kuti vakanzi vanokwalifaya kuenda padeath penalty varume, varume vanogona kuurayiwa. Asi tichizvitarisa ndofunga munhu akapedzisira kuurayiwa more than 10 years ago ndichatozvitsvakiridza nekuongorora kuti ndirini akapedzisira kuchekwa musoro. Saka vanhu vanoziva, vanoshandisa constitution iyoyo, vamwe kutisatoziva chaiko kuti zvazvinoreva, nekuti vanenge vachifunga kuti ndikaenda kun'anga ndikapiwa zvandapiwa ndinodzivirirwa ende handisungwe ende handiurayiwe ndichangobuda. Nekuti tikatarisa kana mapresidential pardon anoitwa, mamwe acho tinotoona kuti vamwe vaivai vakagarisa vasina kuurayiwa, vamwe vacho vakatoburitswa. So munhu akutora kuti chauya chauya. Zvino ndiwana ndaita se ndatoita basa rangu randikuda. Nekuti tikatarisa nyaya yekwamurehwa iyeyi, nyaya iyeye inyaya inosuwisa. Tikatarisa nyaya yekumasvingo yaamai vakauraya vana, inyaya inoita sei, inosuwisa. Marimwe zuro kwangu nababa vekwamutare, so unonyatsoshaya kuti chapinda vanhu chaicho chaicho chii? Mweya rudzii? Mweya welockdown here?
Asi miwo sesangano muri kumboitawo here mukana wekutaurawo nevanhu vangava vari kumajeri ivavo, kana kuti vatori kunze muchimbovapawo dzidziso? Nekuti dzimwe nguva vanhu vanogona kunge vachishayiwa dzidziso pamusoro pekukosha kweupenyu hwemunhu.
Tinoita dzidziso kune vari kunze, nekuti vari mujerika vatopara mhosva kare. Hapachisina dzidziso yatinomupa kunze kwokumudzidzisa kuti iwewe kumbira ruregerero. Wotaura chokwadi chakaitika kuitira kuti chi, vanhu vazive zvakaitika, like kuzvichenura but uchiziva kuti une nyaya. Asi vari kunze ava tikunyanyovabata mazera ese, vadiki, vakadzi vakuru, because madzimaiwo apindwawo nenyaya iyoyi yekutourayawo. Saka tirikuti kana zvinhu zvisiri kufamba, tsvagai muyananisi anokuyananisai, musati mapinda pakurovana zvinokonzera rufu kana kuponda. Nekuti jeri hariite sei, harina kidze. Kana watosungwa, wasungwa waenda, and kusungwa kuri very expensive kune vasara kudzimba. nekuti ndoo vachada kutsvagira mari yechi yefine vachada kutsvagira mari yemagwita saka kungogara tisina kumbopara mhosva dzacho idzodzo tingadini.
Aiwa, maita basa zvikuru amai Nyamupinga, ndinotenda zvikuru.
Aiwa, tinotenda nesuwo. Nyaya iyo inofanirwa kuramba tichitaura nezvayo, especially tabva pa-16 days of activism against gender-based violence. Ngatirambe tichitaura nezvazvo for 365 days.
Manzwa kubva kumutungamiri wesangano reFemale Prisoners Support Trust amai Rita Nyamupinga vari parunare muHarare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chose, munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we see.